ndinoona danho rakanaka kwazvo nokuti pamakakatanwa ari kuitika pakati pemutungamiriri wenyika navachamisa nemamiriro akaita zvinhu munyika. Ndinoda kuti vaviri ava vatanga vawirirana kuti nyaya dzeupfumi munyika dzitange dzafamba, uyezve nokuti vekunze vakozokwanisa kutibatsira. So vakaramba vachikakavadzana vari vaviri, handione nyika ichienderera mberi. Saka danho ratorwa nesouth africa tinorikudza kwazvo. Ichaitawo kuti vamunangagwa navachamisa vanyatsofungisisa, vaite mubatira pamwe, vazive kuti pachavo ivo kana vari vamunangagwa kana kuti vari vachamisa nyika haifambe. Asi ngatitarise ruzhinji rwezimbabwe urwo runova ruri kutambura. Saka ndinozvikudza hangu zvesouth africa zvayataura, asi vanga achifanira kuve yaisawo munhu anokwanisa kuvaita kuti vaviri ava vakwanise kutaura, zvekuti pari zvino vari vaviri kuti vamunangagwa vakakumbira matalks, vachamisa vari kutaurawo nekwavo. Dai vaisa midhieta pakati pavo anokwanisa kupedza makaka avainawo.
Vakawanda kusanganisira hurumende vanga vachitarisira kuti South Africa ichabvisa hurumende yavamunangagwa mumukana wamamupere mairi. Kana South Africa ichitadza kubatsira Zimbabwe, ndiani angazobatsira nyika kubva munyika dziri musadhaka?
Munyika dziri musadhaka handizivi kuti kana paina angakwanise, nekuti Zimbabwe ine zvikwereti zvakanyanya kwazvo. Ndifunga kuti pana achakwanisa kuikwereteza Zimbabwe mari, nokuti Zimbabwe haichikwanisa kudzorera zvikwereti zvairi kukwereta. Saka chingakwanisika ndechekuti vaviri ava vawirirane, nevana vezimbabwe vawirirane, tiite mhonera pamwe, tozva kuti nyika yedu ida kuenda kupi.
Tiri kuona vakapikinywi kuti Zimbabwe yakamboedza zvakare gore rapera kukwereta South Africa 1.2 billion rand, asi hazvina zvakare kubudirira. Chii chaizvo chiri kutyiwa nesouth africa?
Ndinofunga kuti chiri kunyanya kutyiwa nesouth africa inyaya yekusashandiswa zvakanaka kwemari, nokuti Zimbabwe haina kunyatsobuda pachena kuti ida kushandisa mari iyeyi. Uyezve tinoziva kuti mari yakakweretwa munyika yatinoti domestic debt, hapana ari kuziva kuti yataenda nekupi. Saka izvi ndo zviri kuchiwo nesouth africa kuti nyange zvinhu zvikazafamba zvakanaka havazokwanisa kubhadharwa mari yavo. Chiripo ndechekuti Zimbabwe haikwanisa kubhadhara zvipere. Ndo zviri kunyanya zvichidzosera vanhu mashure kuti vasaperetese nyika mari.
Varamaposa vabuda pachena vachiti izvo vanotsigira vamunangagwa uye vativo zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo muhurumende zvibviswe. Mashoko akadai anorevei kana achibva kumunhu asiri kubatsira iwe panguva iyo unenge uri parumhananzombe?
Vasvikiwo mumbata yavamunangagwa vangagoti plazi, tinoziva isu kuti South Africa mununhuna weZimbabwe, nyamukuta weSouth Africa ndiZimbabwe. Zimbabwe ndo yakabatsira South Africa kuwana rusununguko. Saka pane kakudyidzana nekakunyarana varipo pakati peZANU PF neANC yekusouth africa. Saka ndione varamaposa vachikwanisa kushoropodza nyika yeZimbabwe kana kufarira kuti Zimbabwe ive nezvirango zveupfumi zvayakatemerwa. Idanho rakatorwa nesadhaku kuti sadhaku yakagara yataura kuti haisi kufara nezvirango zveupfumi zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende nedzimwe kambani dzemuZimbabwe. Saka vari kutaura vakamirira sadhako, vari kutaura vakamirira South Africa rwavanotonga.